manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1 2019 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa haangagoni kurega kavanhu kana mataura kuti moda kusvika kuti mapurisa vaone kutopinda. Ndo basa ravo ravari kutambira mari.
Hurumende yozadza mapurisa mumigwagwa ichityira kuratidzira kwange kwakadaidzirwa nesangano reta jamuka uko gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika richiyambira kuranga vose vanoda kuratidzira gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vopindura mibvunzo mudare reparamende yakanangana nekudzorwa kwedhora reZimbabwe
vaivangomu vaisatamidza nyika ino yose vese vaizikana sachidhekipeka ungaende kumalipati ungaende kuvictoria hall ungaende kudande ungaende kubaidibridge adzoiswa ngomu vaizikanwa izvozvo vangomu legasi iyoyoyo vakatichiya ndeyedu nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete
Zimbabwe yorangarira vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo avo vakashaya muna 1999. Vatsigiri venhabvu votaura nezvekuburitswa mumakwikwi eAfcon kwakaitwa chikwata cheZimbabwe Warriors neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutuli ncube nagovernor weRBZ vaJohn Mangudya avo vanga vari mudare reparamende nhasi vatenda kuti vanhu havasi kunzwisisa nezvekuparurwa kwedhora reZimbabwe chete kuti rishandiswe munyika pachibviswa dzimwe mari dzekunze vamuzvinafundo ncube vaudzawo dare iri kuti havasi kuziva kuti nyaya yakataurwa negurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi yekuti Zimbabwe yainge yabhadhara mari kuzesa yabva kupi sezvo vati yabhadhara mari kuescom yekusouth africa zvainge zvabva kupi asi vavimbisa kuti vachabhadhara mari iyi nhasi Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
vachipindura mubvunzo kuti sei vachasi vainge vataura kuti mari yange yabhadharwa asi iyo isina vanwe vati havazivi zvakataurwa navachasi asi vachivimbisa kubhadhara imwe mari pachikwereti cheescom
you ask about the 10 million specifically we're just double checking our sources of forex this morning
mabvunzo neze 10 million US dollars nange nichitarisa mari dzedu nagavhuna nhasi uye mari iyi ichabhadharwa nhasi chaiko kwazoti 20 million RTGS yaidiwa nezesa yakabhadharwa ndura
request from Zesa this one was paid last week
Shondora Pera vachazi vakaudza vatori venhau mushure wemusangano wedare makurukota kuti hurumende yainge yabhadhara chikwereti chezesa kuescom asi mukupera kwesvondo escom yakaramba kuti zesa yainge yabhadhara mari iyi vanwe avo vange vauya kuparamende kuzotsanangura mutemo westatutary instrument 142 vachidanhura vakatora rakanakira nyika uye rinofanira kutsigirwa nemunhu wese pavabvunzwa kuti sei vakadzora dhora remuzimbabwe nechimbi chimbi asi ivo vaiti richauya mukupera kwegore rino vamwe vati kutaura kwese kwavaiita pamwe nemutungamiri wenyika kwaive kwekuti vanhu vagare vakagadzirira kuuya kwemari iyi sezvavakazoita svondo rapfuura vatiwo vakaita izvi vasina kuudza veruzhinji sezvo vaive vasingadi kuchenjedza vanhu vavanoti ndivo vaivhiringidza upfumi
When you are dealing with issues around the currency and so forth, you don't call a referendum and discuss.
Kana uchida kuunza mari itsva hauiti referendum. Unoita zvinhu nechimbi chimbi zvikuru sei kana paine vanenge vachida kuvhiringa zvinhu sezvange zviri kuitika muno.
With stealth with decisiveness.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja vati kuzorwa kwemari ya muZimbabwe kuchabatsira kugadzirisa nyaya dzeupfumi munyika vachiti vanhu vakawanda vawane madhora ekuAmerica vati vanotarisira kuti vemabhanga vemabhizimisi pamwe nemapurisa vachabatsira mukuona kuti statutory instrument 142 yatevedzwa vati kusvika mukupera kwesvondo rapfuura pane mari yekunze inodarika mamiriyoni mazana mashanu yemadhora ekuAmerica yainge yatengeswa pamusika weInterbank Forex Market vatiwo vanhu nemakambani munyika vane biriyoni mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mumanostro FCA accounts avo vamangu yavati chakakosha kuve nemitemo yakasimba yekushandiswa kwemari nemabhanga uye vanhu vanofanirawo kuvimba nekutsigira mabhanga avo pamwe nekuti maindustry agadzire zvinhu achitengesa kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
We spend more time on a currency that should be strong.
Tinopedza nguva yakawanda tichitaura nezvemari kuti ngaisimbe, ngatishandise randi. Asi tinodiwa kugadzira zvinhu tichitengesa kuti tiwane mari yekunze yakawanda. Uyewo tinofanira kuimbana isu pachedu nevana vemuZimbabwe kuti zvinhu zvifambe. Hapana kuimbana pari zvino.
Vamanguja varambawo kuti RBZ yaitengesa mari pamusika mutema vachiti vanhu vanofanira kuedza mabhanga kwete kutaura manyepo vachiti izvi ndizvo zvimwe zvinokanganisa upfumi munyika. Vamwe navamanguja vaziisa kuti vachatanga chirongwa chekushambadza statutory instrument 142 vachishandisa mitauro yese munyika sezvo vabvuma kuti hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro peshanduko yakaitika svondo rapfuura. Asi vaimbo vegurukota rezvemari vatendai bhiti vanhu vamwe vavatevedzeri vekutaurwa nevaviri ava hazvishande.
Zimbabwe dollar ravadzosa iri harina value yakaribheka. Yakangofanana neshizha remunzira. So kufungidzira iwe kuti shizha richachinja nyika ino iyi. Ndokureva nhema kwakaimbwa naXQ ndokutadza. Varume ava vari vaviri Mangundla naMutuvi Mube vari kukanganwa ivo kuti patasvitswa panhasi nenyaya yekuti iyo ZANU-PF iyoyo yavanobhilonga vari vese yakadonedza mari yemuno yainzi Zimdollar mugore ra-2008 yakadonedza mari yange iri muno mugore ra-2008 yainzi bearer check. So uku takambokufamba uku takambokufamba
tabvunzawo vabiti kuti zvii zvinoda kuitwa.
Chinonetsa kuti nyika ino imbunduke, kuti nyika ino ifambe, tinotoda kutenga zvinhu zvokunze kwenyika, zvingava ari magetsi, zvingava ari mafuta epeturu, zvingange ari mishonga yemahospitals. All these imports, which are about $7 billion a year, they require foreign currency. Saka foreign currency yacho hatina. Sataka tichishandisa US dollar pai zvanga zviri nani, nokuti vanga vachitengesa neUS dollar, vanotenga votongoone US dollar, avo vanoimporta, kungave vari vemagaraji, kungave vari vezvipatara, kungave vari vezesa vemagetsi, zvinzoramba zvichifamba. Iko zvino manji hakusina, saka zvinhu zvichakwira zvichashayika.
Sachigaro wekomiti iva Felix Mona vezanu-PF vaudza vanwuve navamanguja kuti vanhu vakawanda vari kutorerwa mari yavo yekunze kumaruwa sezvo vari kuudzwa kuti mari iyi haichashanda. Asi vaviri ava vati mari yekunze ichiri kushanda asi kuti inofanira kutanga yachinjwa kuve maZimbabwe dollars. Ndakamira kuja.
Mapurisa anga akapakatira zvombo neutsi hunokachidza afumobata jongwe muromo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika achida kudzivirira kuratidzira kwange kwakarongwa nesangano reTajamuka richiti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Asi kurudziro yekuratidzira iyi haina kutambirwa nevanhu sezvo vaenda kumabasa uye mabhizimisi nemakambani akawanda anga akavhurwa. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaKane Matema vange vayambira kare kuti mapurisa aizoendeswa mugwagwa kunochengetedza runyararo nhasi. Mumashoko kuvatori venhau vaMatema vayambirawo kuti vanhu vasatumire mashoko ekurudzira kuratidzira pamadandemutande akaita seWhatsApp. Vatiwo mutemo wenyika unobvumidza vanhu kuratidzira asi zvichifanirwa kuitwa zviri pamutemo. Asi vachitaura ni Studio 7 mukuru wetajamuka vapromise mukwananzi vati urongwa hwavo hwabudirira kunyangwe hazvo vapomera mapurisa nezanu PF mhosva yekuvhiringidza urongwa uhwo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanzi vange vari mumusangano. Mukuzeya nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamukwananzi.
Isusu maonero edu tinoona sekuti urongwa hwedu hwabudirira zvikurusa nechikonzero chekuti kubva patakadeedzera action yekuti vanhu varatidzire kusafara kwavo. Nyika yese yakazvitambira, takaona munhu wese achipombonoka zvikuru kuti finally pane vanhu vasimuka kuti vaite something about the situation in the country. Hongu nhasi zuva ratanga haro zviri slow, vanhu vakanga vasingazivi kuti vanofanira kuti vasainde mabasa kuti vadii. Asi tikuziva kuti vanhu vari kutsigira chirongwa and tinoda kuti tirambe tichiudza vanhu kuti aiwa shutdown itori oni. Ticharamba tichiita tichikurudzira vanhu kuti ngavaite zvatakataura zvekuti vambomira mabasa, vambomira zvese kuratidzira vamunangagwa kuti takagumbuka zvakadii senyika. By Friday vamunangagwa vanofanira kunge vaadresa nyika vachitaura neruzhinji rwevanhu, vachitsanangura kuti matambudziko akatarisana nevanhu vachamagadzirisa sei. Kana vasingaguma gadzirisa, tavapa zveimwe option yekuti vanogona kusuduruka paiswe umwe tione kuti nyika ingagadziriswa sei.
Asika vamukwananzi, tiri kunzwa kuti zvinhu zvangoswera zviri semazuva ose, vanhu vachingoita mabasa avo sepasina zviri kuitika.
Mashoko ekuti zvinhu zviri kungoita semazuva ese asi echokwadi, mashoko ari kupembedzwa nevezanu PF vari kufunga kuti kuratidzira kwevanhu kwakundikana. Asi handi chokwadi iroro, vanhu varatidzira, vamwe havana kuenda kumabasa kune dzimwe nzvimbo, vamwe vaendawo wanga uri musi wekutanga ka, saka vanhu vanga vasati vaacoordinated. Saka tiri kuti vanhu ngavacoordinatewe zvakanaka mangwana, vazive kuti hakuna munhu anofanira kuenda kubasa. Ende uyezve hatingatauri kuti shutdown yakundikana, tiri kutaura shutdown ye1 week. Taita one day chete vanhu vobva vatomanya kuti shutdown yakundikana. Vanenge vari vanhu vezano vada kudiscourage ruzhinji rweZimbabwe kuti ruratidzire kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita nyika.
Pane zvamunoona here zvichizoshanduka mushure mekuratidzira kwamuri kuita ikoko?
Zvinhu zvinofanira kuti zvishanduke. Ndava nyika ina kumira zvakanaka. Mhomho yeZimbabwe iri kutsigira chirongwa chekuti timboratidzira sevana veZimbabwe kuti hatisi kufara nemabatirwo atiri kuitwa. Saka vana havasi kufara, tiri kuzviziva. Kusabudirira kwechinhu nhasi hakureva kuti vanhu havasi kuchitsigira, asi kunoratidza kuti ZANU PF nemapurisa vari kutyisidzira vanhu kuti vasaexercise kodzero dzavo.
Mukuru wesangano retajamuka vapromise mukwananzi vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tidzwewo divi rehurumende.
Kurudziro yavo yokukonzera mhirizhonga nenyonganyonga munyika yarambwa nevanhu veZimbabwe. Vanhu vaakuita vachionawo vega kuti tinonzi tiende mustriti, tinonzi tirege kuenda kumabasa, tichiitirei pakupera kwezuva. Chinozoonekwa chichinge chichitambudzika imhuri yako iwe pachako usina kuenda kubasa. Chinoonekwa unoonekwa iwe usina mari muhomwe nechikonzero chekuti hauna kuenda kubasa paunoshava zuva nezuva. Saka taona kuti aiwa vanhu vedu, vanhu veZimbabwe vaakuva machuwa manje, vaakuona zviri zvinhu zvisina maturo nekuti vari kuona zvakare basa riri kuitwa nehurumende, kuti hurumende iri kuita basa rinoita kuti upfumi hwenyika huvandudzwe, mamiriyo ezvinhu munyika aite zviri nani. Iko zvino tine atinoti macurrency reforms akaiswa nehurumende. Hakuna nyika inorarama pasi rino rose isina mari yayo.
Asika honorable Mutodi, pasi pemutemo vanhu havabvumidzwe here kuratidzira kana vasingawirirani nezvimwe zvinenge zvichiitwa nehurumende?
Kuratidzira kunobvumidzwa, asi haukoratidzira ka mitemo iri pasi rose kai. Nyika dzose dzine maconstitution anotaura kuti unoratidzira, but haungangoita kaunopinda mustriti sebenzi kungofamba uchitaura kuti hurumende yashatira yandikanganisira pakati. Pasina chiripo chauri kutaura. Hurumende ka iri kushanda kai. Tatiri kubva mugomba, tiri kubva mumapopulist policies anga achiita kuti upfumi hwedu hudzikire, nyika yedu iite paria state. Saka taapa nguva yekuti taakuita rebuild, taakugadzira nyika yedu patsva kuitira kuti vanhu vedu vawane mabasa. Makambani akavhara avhurwe, pose development iitwe, maroads agadzirwe, nyika iitewoka zvakaita dzimwe nyika dzevamwe. Saka nao taakuona vanhu avakuda kusumuka manje kuita mademonstration. Demonstration haingoitwi pasina chikonzero. Vanhu vanozvionera vega kuti aiko zvino, tarisai muone hurumende iri kushanda.
Iwo vetajamuka vari kutiwo vakanganiswa kuratidzira vachiti nhengo dzavo dzanga dzichityisidzirwa nevatsigiri veZANU-PF vachitiwo mapurisa anga akazara mumigwagwa.
Mapurisa haangagoni kurega kana vanhu kana mataura kuti moda kupinda mudziti mapurisa vano kutopinda ndo basa ravo ravari kutambirira mari.
Mutevedzeri weGurukota ndezvekuburiswa kwemashoko vaine chimutodi vari parunare muHarare. Nhasi nyika yose iri kucherechedza zuva rakashaya gamba guru renyika vaJoshua Nkomo, vamwe vachiti dai zuva iri raitwa zororo renyika yose. Vakawanda vafora migwagwa yeBulawayo vachiitawo mitambo yakasiyana siyana senzira yekucherechedza nayo mabasa akabatwa navaNkomo munguva yekurarama kwavo. VaNkomo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, vaivewo mutungamiri webato rePF ZAPU munguva yehondo yeChimurenga kusvika bato ravo razobatana neZANU-PF muna 1987 mushure meGukura Hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa matunhu eMatabeleland neMidlands. VaNkomo vaizikanwa nemazita anosanganisira rekuti Chibwe Chitedza kana kuti Father Zimbabwe. Vanhonzi nevakawanda vaive munhu aida runyararo uye aiva asina rusarura rwemarudzi kana rurimi runotaurwa nemunhu. Vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vakaradzikwa pamarinda emagamba eHeroes Acre muHarare. Mukutarisa nezvemabasa akaitwa navaNkomo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata rimwe remagamba ehondo yeChimurenga uye vaive komanda wemauto eZandla vaBernard Manyadza vaizikanwa nerechimurenga rekuti paka Chipoyera.
Ndinopa rukudzo kuti nyika yeZimbabwe yakapa vaNkomo taito yekuti Father Zimbabwe, nekuti tichibva kuna navamuzungu wedu trade union vatinoziva kana vatakatanga kunzwawo tichivadikizi vaive vaNkomo vaibatanidza nyika ino yose kwese vaizikanwa sachibhechipedza. Ungaende kumalipati, ungaende kuvictoria falls, ungaende kudande, ungaende kubaidi bridge. VaJoshua Nkomo waizikanwa. Izvozvo vaNkomo legacy iyoyo vakatisiyira ndeyedu, nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Tingati here vana veZimbabwe vari kucherechedzawo nhaka yavaNkomo iyi zvakadzama zvinokugutsai?
Hazvisi, zvinongoti musi unenge waitwa kundi paHeroes Day paya ndopanongonzi nyobhonyobho mbichana. Hatichiona kuti vanhu varipo vari selfish vane chindihindini chakawandisa chokuti vada kuti ivo vamwana vatinotoziva vada kuzviprofita kuda kuzvizvisa pavakange vasiri pavatingakwanisi kukwana parivevo yakanga isiyana navaNkomo yayo, nokuti dai zvainyatsozivikanwa zvaikwanisika vanhu vakaita sana vaNkomo vanhu vaita mafoundation ekuti agovaka nation vachiita mascholarship paya akada kuwana nunhu mapurezidenti aufandaya yeteri dedicated kuna vaNkomo kana kuti kutoita institute inenge iri kubatanidza vanhu kana peace institute inenge yakamirira kuita kuti munyika mune runyararo muende runyararo, nekuti iwo ndo zvavakanga vachida. Saka tiri kuona haiwa maepoti yetowards that ari padhuze na zero.
Kuna vamwe vari kuti dai zuva remusi wa 1 July raitwa zororo rekucherechedza vaNkomo nemabasa avo, zvii zvamunotaurawo pamusoro pacho?
Ini ndinozvishuvira izvozvo kuti kuti 1 July yeinational holiday yepeace yerunyararo munyika zvotaurwa nezverunyararo, nekuti ligasi yatinayo yavaNkomo ndeyekuti vaidirija runyararo.
Avo vanga vari vaBernard Manyadza vanhu vegamba rehondo yeChimurenga vari parunare kuwedza Mashonaland East naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaita mutungamiri wenyika iyi wekutanga munhoroondo yenyika yavo apo vakadarika muganhu weSouth Africa weSouth Korea vachipinda muNorth Korea. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vakapindawo muNorth Korea. Vaviri ava vakabva vazoita musangano nezuro uyo unonzi navaTrump vakabudirira. Musangano uyu wakaitwa kumucheto wenyika dzakabudirira dziri kuitawo musangano unozivikanwa nekuti G20. nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi yave kupawo kuti vanorarama neusope vanyanye kuomerwa nezvinhu sezvo vakawanda vavo vachitadza kuti vaone zvinhu zvakakodzera munyaya dzezveutano. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano hwemazino amai Stella Gonye vanoti vanosangana nevanhu vanorarama neusope vanobuda ropa mumazino avo, uye vazhinji vacho vanenge vaine mazino akaora anoda kurapwa nechimbi chimbi asi ivo vasina mari.
Patinoshanda tinoona kazhinji kuti vanhu vanorarama neusope vanoita problems yemagums anobuda ropa, zvakare mazino avo vamwe anokurumidza kuora.
Amai Gonye vanoti vazhinji vanorarama neusope vanoda kunamwa mazino acho ayo anenge aita maburi, uye vamwe vacho vane mazino akaturikidzana anozoda kutwasanudzwa. Zvose izvi zvichida mari yakawanda iyo iri kushayikwa nevanhu vakawanda munyika.
Vazhinji vacho vane mazino ari kuda kugezwa professionally, inatinoti curling and polishing. Vamwe vacho vanoda kuitwa mafillings ekunama maburi aitika pamazino avo, uye vamwe vacho vane mazino akaturikidzana anoda kuzotwasanudzwa neinonzi orthodontic treatment.
Vane usope vanogara vakasanganawo nedambudziko remaziso ayo anofanirwa kugara akaongororwa navana chiremba vakadzidzira kuita basa iri. Chiremba wemaziso vatakwana Ngoma vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vane usope vazhinji havana mari yekuongororwa maziso avo, sezvo vazhinji vavo vasiri kushanda nepamusana perusarura rwavanosangana nahwo.
Vamwe vachona vanogona kunga vasina mari vari kuenda kuzvibatsira, vazhinji vachona vanenge vari pahofisi vachona. Saka zvimwana zvinokodzwa kukonzeresa kuti vazobetsera vamwe ina vasina nesipona zvakanaka.
Matambudziko mazhinji anosangana nevane husope akaburitswawo pachena pamusangano wakaitwa svondo rapera paurongwa hwekucherechedza zuva revane husope pasi rose reInternational Albinism Awareness Day. Vachitaura pazuva iri, vanoona nezvekushambadzwa kwemashoko kuGlobal Aid Missions muzvare Gillian Makuza vakati vakaona zvakakodzera kuti vashambadzire nezvezuva iri kuitira kuti makambani ezveutano abatsirewo matambudziko anosangana nevanhu vanorarama neusope.
Saka takaona zvakakodzera kuti isu tichipembera zuva reInternational Albinism Awareness Day tiite zuva rekuti vanhu vanouya vatyiwa kubatsirikana nyaya dzeutano, maziso, ganda, mazino, tichibatana pamwe nevane usope nevamwe vane humwe hurema.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vakawanda vane usope vanosangana nedambudziko rechirwere chegomarara repaganda, iro rinokonzera kufa kwevane usope vakawanda vasati vasvika makore makumi mashanu ekuberekwa. Vazhinji vavo vanofa nepamusana pekushaya mushonga wekurapa zvirwere zvinovabata. Vanhu vanorarama neusope vanoti havazi kufara nemabatirwo avari kuitwa munzvimbo dzavanogara, sezvo vari kugara kuti vaonekwe sevanhu vasingakoshi nepamusana pekuti vari kubatwa nekuseri kweruoko. Amai Plaxidus Chipo avo vanogara kumufakose vanoti zviri nani kuti vane usope vawanirwa.
Tawanirwa sekugara, saka unomasenzi chikagara.
Mafungiro akadai haasi ana mai Chipo vega. Mumwe mudzimai anogara kudziva rasekwa amai Tariro Lokadia Mazambani vanotiwo vanhu vasina usope vanoratidza kuti havadi kugara pamwe chete nevane usope.
Akaona chitoga imba akangotarisa kuti uri musope, obva tanga kutoti imba hapana, chero yanga iripo anotonyemba kutoti pane munhu aibhadhara nokuda kuti vanenge vasingadi kudzimba dzavo. Vamwe vanhu vanotita zvazvo kuti kana ukagara anenge achitokupa mhosva zvazvo kuti chero pakaitika chero tele tikameswa.
Anotokaitwa mugore 2015 nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund. Inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama neusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vechikwata cheZimbabwe cheMawarriors vanoti havasi kufara nematambiro akaita chikwata ichi zvakapa kuti chibude makwikwi eAfcon kuEgypt neZuro. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Michael Kariati anotipa zvizere.
Ma Warriors akadamburwa 4-0 ne Democratic Republic of Congo ndokubuda makwikwi e 2019 Africa Cup of Nations munharaunda yekutanga. Asi vakawanda vanoti havaitarisira kuti chikwata ichi chaizorakashwa zvakadai. Zimbabwe haisati yakundwa zvakadai makwikwi aya kubvira muna 1980 apo vakatanga kupinda makundano aya. Asi chiri kuvanetsa ndechekuti kutadza here kwemaWarriors kana kuti utungamiri hwevezifa ndiyo wakakanganisa matambiro evatambi nenyaya yekusavapa mari yavaive vavimbiswa kuti vachatambidzwa makundano aya asati atanga. Mutsigiri waHighlanders vasimba imhachi vanoti vari kushaya kuti chii chaizvo chakaitika.
Zimbabwe here chii munyama here ishonga here kana chii asa zvaramba zvakona zvizvedi.
Mumwe mutsigiri wemaWarriors vaPhilip Regede vanoti kukundikana kwechikwata ichi hakunei nevatambi asi kuti vezifa vakatadza kusimudza chido chevatambi nekusavapa mari yavo yemuhoro.
Yairipo vakomana vacho vari kutamba bhora vari kuteeredza kuti akapuwa mari yavarikurama bhora at the same time tozvakuti no pane maplayers pane masupporters apatarwa mari kuti aende kuEgypt anoona bhora then hatizokwanisa kuona kuti zipa yacho iri kumira papi kuti inokwanisa kuafoda kubhadharira masupporters kuti anoona bhora kuEgypt kwachitadza kubhadharira welfare maplayers.
Vamwewo ndivo vave kutoti aimbove mutungamiri wesangano rinotungamirira nhabvu iri vaPhilip Chiangwa vaive vari nani kudarika utungamiri huripo pari zvino uyo uri kutungamirwa navaFelton Kamambo. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu Vanyasha Munyaradzi vanotenderanawo navaRegede vachiti kusamira zvakanaka kwoupfumi hwenyika kwave kukanganisa nyaya dzenhabvu zvekare.
Vakomana vane zara vakada kuguta madodero avo ari kuita ndavapo chikamu nyika ina mari.
Asi mutsigiri weDynamos vatapuwa Chiganze vanoti nyaya dzemari ndedzimwewo vachitivo kana vatambi vaienda kumaAfcon inguva yavo yekuzvitengesa kwete kuchemera mari. VaChiganze vanoti panguva inotevera Zimbabwe inofanira kushandisa vatambi vechidiki vane shungu dzekubudirira muupenyu hwavo mumutambo wenhabvu.
Kana iri nyaya yemari inyaya yemari hatizika tikutaura pachokwadi. Kana iri nyaya yemari ndara one, there are so many local players here who want to be shown out there. Hausikuda mari chimumira rinatitori mwe munhu ari kuda kuenda kulimelight kunotaridzwa. Those guys are already in the limelight, so to them I want to be paid this.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaEugene Kuhuni vanoti nguva yemurayiridzi wemaWarriors Sandile Dzambwa yakwana vachitipawo waanofungira kuti ndiye angangotora chikwata ichi vachitivo a pamwe Nomen Mapeza.
Dzambwa inini no it's a very good team. First game we played, second game we played, and this third game has something wrong.
Aka kave kechitatu Zimbabwe ichitadza kubudirira kusvika munharaunda yechipiri zvitevera kutatarika kwavakaita muna 2004, 2006 na 2017. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kurangarira mushakabvu Joshua Nkomo vakashaya muna 1999 tichitarisa mabasa avakabata vachiri mupenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah BJ munhau dzeIsindebele.
soko izika ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 2019 ngoPlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Waye ngalankesa kechaka lawo. Waye bona umuntu wonke ngeZimbabwe. Kungalandaba ukuthi isilongo sakho ngokubani. Njalo yena, njalo wethu, waye umthungameli olobuqhosi.
UZulu weZimbabwe unanze ilanga lokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lo nyaka.
Irate lakhona elikhona lehlile kakhulu ukwedlula amaprize. Ngakhangela amaprize, abantu abaphega amaprize abo baphega bese-LP rate ebeliphezulu kakhulu. So into nxa zingehlanga akubukoni ukuthi amapholisa azanceda ukuthi akhiphe abantu laba abathengisa imali.
Uhulumende uthi umthetho osanda kuwethula owenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Nanku le ntengo isiwile. UZulu weZimbabwe unanzela ngalokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lo nyaka. Isikhumbuzo zalo nyaka senziwe phansi kwendinyima ethi I am because you are. Lapho uZulu kunye lemuli kamoyi abacele uhulumende ukuba ahloniphe umoyi ngokubetha ilanga likamhlaka 1 Ntulikazi ukuba likhefu likaJoshua Nkomo Day labalwa impi yenkululeko. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lamhlanje abeZimbabwe wobulawayo bahloniphe iqhawe umuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ngokufola besuka eminyela sports ground lase Joshua Nkomo Revolutionary House ePhelandaba bagqiba lokhu ngokufola enkundleni yeWhite City lapho okube lomkhosi omkhulu wokunanza impilo kamuyi. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, ubuke umsebenzi kamuyi, wathembisa ukuncedisa ukuba ahlonitshwe ngokwethulwa komthetho ozakwenza ilanga lanamhlanje libe likhefu.
Lilanga elihle eliqakathekileyo mntanami, elikhulu elisikhumbuza umsebenzi kamdala uNkomo. Sithanda ukubonga abaqoqi bohlelo lolu, kuyasisiza kakhulu ngoba kwenza singakhohlwa, kwenza sikhumbule. Sizahlala sikhumbula imisebenzi kababa, sibonga njalo ngokusikhulula. Hayi, njengoba bekhulumile, bethe bacela bencediswe, lathi sizabe sikhwezela. Yes, sizabe sifuqa mama.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi, uthi sebeneminyaka edlula elitshumi, becela kuhulumende ukuba leli langa lenziwe ikhefu.
Hayi, kubuhlungu. Siyabonga siLuisa, soke siyekele ukuLuisa ukuthi ngoba umsebenzi kababa ubaba wasebenzela kakhulu ilizwe leli, kumele kukhanye ukuthi nxa kuthiwa ngufather Zimbabwe kube nelanga kanti ubaba welizwe njani ongalalanga lakhe. Then esiyokhona apha eBotswana lamhla ngikhuluma kuJuly 1st kulesi sereze kamateyi singaqamba amazwezi maningi okulelizwe sorry okulelanga lomuntu owadala isiziba selizwe ongubaba welizwe lelo kanti lapho wethu ngonjani wabe ukuthi afather Zimbabwe kodwa ungalala ngelipheleleyo. Hayi, aba adala abake bekukhangele khona okusibili kabanzi ngoba kuyafisela emuva ukuthi umuntu omdala nxa siloko simbiza singagcwaliseli okumele fike ugcwalisele ngaye. Siyabe sidelela njalo akungeke kube lezibusiso khonokho. Kumele ubaba simphakamise ubaba wethu sonke ngendlela epheleleyo ukwenzela ukuthi sibe lezibusiso zamadlozi eZimbabwe nomlimi ebekwazi ukuthi singabantwana abahloniphayo umuntu esithe umzali wethu.
indodakazi kamuyi unkosikazi Thandiwe Nkomo Ibrahim uvumelane lomne wabo.
Hayi langa leli liyasabisa kakhulu. 20 years is a big milestone ukuthi sithiwe icon njengonkomo. And uthi into emangalisayo 20 years but kuzikhanya ngathi uvele kuyizolo. Lokho I think asilo lodwa kukhona lokunye futhi anti yacabanga kule stage. Istatue zazimbili esinye kwakumele sifakwe eHarare lokho singakafakwa. Kuyafika isikhathi sake sabizwa lasekwathiwa khona buyani lizokhetha indawo kuyansahamba sakhe wabuya wathi nya kulokunye izinto ezimileyo njengelanga leleli lezitechu lani lokho ngazwe. But siyathaba ukuthi kukho okuningi kwakhona okunye sokwenziwa akuthathanga ukuthi overnight kwakuyinto yokuthi kwadonsa.
Unobhala jikelele webandla lezapho umnumzana Strike Mkandla uthi kulusizi ukuba uhulumende lokho edonsa inyawo ekuhlonipheni ufada Zimbabwe.
Uvele kuyamangalisa ngoba baningi abadinga uyise welizwe ufada Zimbabwe. Manje nxa abantu besehluleke ukuhlonipha uyise angazi bayahlonipha bani. So kuyadanisa lokhu ngoba abanye kuze kugidwe langokuthi bazalwa nini kuze kwehlule ilanga elingaka elikhulu kangaka elo muntu waletha ilizwe lonke onguye owendlulela wonke ama-politician. So bekudingeka ukuthi ngabe ilanga leli liyahlonishwa kakhulu ngoba otherwise sokusitsho ukuthi siyabe sokhe sikhuluma kodwa singala ndlela yokuhlonipha eqondileyo.
Osakhulayo wakobulawayo owe-Joshua Nkomo Youth Movement ongomunye wabafole emkhosini walamuhla uNicole Ngwenya uthi kubuhlungu ukungahlonitshwa kwelanga likaFather Zimbabwe.
Ilanga likaJoshua Nkomo liqakathekile ngoba uFather Zimbabwe wangasobaba wakobulawayo kuphela wangubaba weZimbabwe yonke. He was one of those awahamba kuqa empini yesiyabi siZimbabwe silayo namhlanje siphilake ngalesi sikhathi. Ukusho kuthi ahloniphe vele asithabanga ngathi wakasizwake sancinga and keep on appealing to the government uthi siyacela please make first July a holiday ngoba ilanga leli sibili ilanga liqakathekile. Singesola abantu lokho besaphila sikhathabanje nabo ophuma president ugabe ophilayo abe le holiday kuthi lo ongiyewabisa ukuthula wasikhathela ukuthi lasiwa ngabantu abakhululekileyo angabi le holiday eqakathekileyo.
Ingcwethi yembali umnumzana Songa kubandlovu uthi ukungahlonitshwa kukaNkomo kwaba lulunya kowayengumongameli uRobert Mugabe.
Awu kungaba yinto enhle kakhulu kufanele sibili ngoba ilizwe leli ukuze likhululeke libe yiZimbabwe onguye owasungula linto ukuze abantu bathathe izikhali zokuzithulula nguye uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Lokho kwakuyinto yomona ekaMgabe. Ya kungumona kungalalutho kodwa esazi ukuthi onguye owasungula linto elayo wambiza wazasebenza ngaphansi kwakhe uMgabe esebenza ngaphansi kukaNkomo uyakwazi khonokho. Uyenza nje ulunya nje yakuntaka angiboni ukuthi angaba lalo igama lokuzivikela kulokhu.
Akuhlangothi olubona ngabethekelela ilizwe abeZimbabwe Tourism Authority bemanyene labeJoshua Nkomo Legacy Restoration Project Trust yibo abahlele umcimbi wanamuhla obuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uNkosikazi Rita Likukuma ongene umcimbi walamuhla utshele uZulu ukuba bazaqhubeka behlonipha umuyi uJoshua Nkomo kuze kufane lokwenziwa eSouth Africa ngendlela okuhlonitshwa ngakhona umuyi umnumzana Nelson Mandela. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wakhothama ngelanga lakuqala likaNtulikazi ngomnyaka ka-1999 ngemva kokwehlulwa umkhuhlane wemvukuzane.
Ngemva kweminyaka engamashumi amabili kubhubhe iqhawe lesizwe uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo, iningi lezizalwane zeZimbabwe kele Mandebeleni zikholwa ukuthi nguye umuntu owayephethe isixazululo sokuthi senhlupho ezibhekane leZimbabwe lamhlanje. UZulu weZimbabwe ukhumbula impilo kamoya uDr. Joshua Mqabu Nkomo, iqhawe lesizo owayesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe, owaba ngumsekeli kamongameli welizwe kusukela ngomnyaka 1987 kusiyafika ekutshoneni kwakhe ngomnyaka 1999. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkomo ngomunye wenkokheli yakuqala abaqoqa umvukela wokulwisana lombuso wabahuquluzi benotho owawuloncindezelo lobandlululo wabamhlophe ilizwe laze lathola uzibuse ekhokhela abansundu kanye lokumanyanisa uZulu langemva kwempi yenkululeko. Sokuyiminyaka engamathumi amabili uNkomo wafulathela ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 Ntulikazi ngo-1999. Ngemva kokukhokhelela ibandla lezaphu kusiyafika uzibuse ngomnyaka ka-1980, uMqabuko waqhubekela phambili ezinikela ukumananisa ilizwe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi lapho abasekeli bakhe wahlukunyezwa lokubulawa. Lokhu wakwenza ngokukhulumisana lowayengumongameli uRobert Mugabe, babhalelana isivumelano somanyano eseUnity Accord. Abasebenza naye abafana lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube, yena owakuhambela iJombe edayele ephalamende ekubandla leZANU-PF, uthi ukhumbula ukuzinikela ukwenziwa uNkomo ngesikhathi abantu beMathebeleland leMiddelands bekuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi.
Ngimkhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankethakechaa, wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe. Kungalandaba ukuthi isilongo sakho ngokobani. Njalo yena umdala wethu wayengumthungameli olobuqosi, esithi kumaZimbabwe kasisebenze ngamandla ukuthi sithuthuke. Ngiyakhumbula esithi nxa ufuna imali, phendulela ibala lokuthi mali litshengise ukuthi wena lima, sebenzisa umhlaba.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi uNkomo wayemela labo abancindezelweyo.
UPresident Chamisa uqakathekisa kakhulu imisebenzi yenziwa ngobaba uNkomo, lalokho ayekumela elizweni, nangendlela aziphatha ngayo ekudingeni ukuthi lapho kungela ukuthula ibizwe lithole ukuthula. Yikho kunje namhlanje ucele ibandla ukuthi liphomise umbiko onjalo kuZulukazi weZimbabwe. Sibongela impilo kababa uNkomo.
USibanda uqhubeke ethi uNkomo uyisibonelo esihle kwezombusazwe ukuthi ukukhulumisana phakathi kwamabandla akumelanga ukuqakathekise izikhundla. Utsho lokhu eqathanisa lesimo ilizwe elikuso kwamanje lapho inkulumo phakathi kweZANU-PF leMDC okumele zenziwe.
Besilalo ilolo lokuthi iZANU lokhu ilisho ukuthi ibe yiyo eyenza konke, njalo eyenza umathanda isikhathi sonke. Siyazi manje ukuthi akusebenzi, usuka kusifisele endaweni efanayo. Xa sikhangela impumela eyaphuma ku-Unity Accord ngomsenziwa ukuthanda kwezano, le mpumela eyaphuma ku-2008 eyenziwa ngokuthanda kwezano, kungazange kube lokulwisa kakhulu ukuthi inkulumo zingabe ngezezikhundla, inkulumo zibe ngezokuncedisa.
Omunye wabasha umhlanhlamoyo uNcome uMqabuko ethi ilanga lokufa kukaNkomo kumele liphiwe inhlonipho yokuba nekhefu lelizwe.
Mnambonani ungaba kuhle nxa uJoshua Nkomo bengamnika inhlonipho efana lokuthi ilanga lapha afa khona laziwe ngokuthi Joshua Nkomo Day, kube likhefu ibe national holiday njenge-Unity Day esandisuba layo. Lokhu zenza ukuthi usincede ukuthi singaze samkhohlwa, ngoba ngumuntu owaphila impilo ebuhlungu kakhulu, ehlukuluzwa ebotshwa konke lokho esenzela thina ukuthi namhlanje sibe abantu abakhululekileyo eZimbabwe.
Unkomo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe wangcwatshwa endaweni ebekwamaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare. Uhulumende waqhubeka wamnikeza njalo inhlonipho yokuba izakhiwe imigwaqo kanye lezikolo ziphiwe ibizo lakhe. Ngomnyaka ka-2013 uhulumende wabaza isithombe sikankomo phakathi kwedolobho leBulawayo njengendlela yokuqakathekisa umsebenzi awenzayo elizweni. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Umagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela impilo kamoyi uDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owatshona eminyakeni emibili edluleyo ngelanga lalamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni, lingenelani uhlelo. Ukumiswa kokusebenza kwemali zakwamanye amazwe okuqale ngeviki edlulileyo ngomvulo sekuchiye uzulu ophila lemikhuhlano ethile enjengabochukela, o-hypertension leminye ebhekane lobuzima obubangelwa yikuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi kanye lokusilela kwawo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwemithi yalabo abaphila lemikhuhlane ebenza banathe imithi okwempilo yonke bakhala ngobunzima ababhekane labo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi kanye lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Unkosikazi Sifiso Ncube ongumongikazi uchasisa ngemikhuhlane enza umuntu athathe imithi okwempilo yonke ebizwa ngokuthi ngama-chronic illnesses.
Le singathi imikhuhlane esiyelaphayo kodwa ingaze yayelapheka ihambe iphele emzimbeni, ihlala ikhona. Ngakho ke kuyabe kudingakala ukuthi umuntu athole amaphilisi athundubeza ubuhlungu, kumbe esingathi khona angamisa ukuthi khona lokhu okukhona emzimbeni kungaze kwaxhwala ulokhe kubulala umzimba kusiya phambili, esingakuthi ngesilungu yi-control.
Unkosikazi Ncube uqhubeke echasisa ngezifo eziletha ubunzima empilweni ethi okwamanje iningi labantu liyehluleka ukuyifinyelela ukuthenga imithi leyi ngenxa yentengo eqansileyo.
Ye, ama-chronic diseases agoqela imikhuhlane enjenge-diabetes, ishukela, isifuba, o-asthma, ibengakuqambanga. Ngakho ke umuntu kuyabe kudingakala ukuthi ahlale ethola amaphilisi lawa athundubeza ubuhlungu sikhathi zonke. Iningi leZimbabwe lehluleka ukuthi lithole la maphilisi ngoba intengo yakhona iqanse kakhulu lapha ema-pharmacy, and lathi ezibhedlela asilawo ukuthi sibaphe mahala. Kwezinye izikhathi kuyabe kudingakala khona ukuthi umuntu ahambe ngaphandle kwelizwe ayethola usizo, ahambe emazweni anjenge-India kumbe e-South Africa. Kodwa uZulu ucine engenelisanga ukuthi ahambe ngoba imali zakhona zingekho.
Unkosikazi Thobekile Siziba ogcine isihlobo esilomkhuhlane wemvukuzane uveza ukudana ngokuthi abantu sebesehluleka ukwelatshwa ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Mina lo sisi wami ole cancer yelive, so khathesi kunzima ukuthi elatshwe just because of the economy. Kunzima US dollar, imali esingelayo. Two, ama-medical aids asasebenzi kahle ngenxa yesimo selizwe. Loba siplana ukuthi simhambise outside the country kufunakala i-passport. I-passport ayiphumi masinya, so besicela i-government isincedise isenzele ama-emergency passport for abantu laba abagulayo. Khathesi sisi wami kunje usesimeni esinzima.
Umnumzana Kelvin Ndlovu osebenza evinkilini elithengisa imithi uthi amaphilisi alabo abaphila lemikhuhlane enjengabo BP leminye anathwa insuku zonke abasenelisi ukuwathenga.
Ya, amaphilisi silawo but esilawo kade si is 80%. For 20% kunzima kade sithi sikwazi ukuthi sihlanganise ama supplier ethu. These days amanye amile okusebenza because of a situation there which has started trading in forex. Amanye avela outside the country, yabona, our manufacturers in Zimbabwe. Labanye wanye artists watola lapha bamile manufacture because but wena izicabanza ngazo bazithatha outside of the country. And i challenges siba khona ngiyibonayo kusebadaleni because ibaba la chronic diseases. OBP sokunzima ukuthi ogogo bakwazi ukuthenga amaphilisi lawa because bona bahola ipension.
UZulu uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuthi bayaphelelwa izihlobo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi, njalo iziqondiso zikahulumende zokwaliswa ukusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe nokungaphumi kwengwalo zokuhambisa ukuthi bayezithengela leyo mithi loba ukuya kwelatshwa kuza kwengizwa inhlupho ababhekane lazo. Ingcwethi zezempila kahle zithi ngabe ayatholakala lula amaphilisi la, le mithi labo bazabe bencedisa lapho abenelisa khona ukuze basindise impilo zabantu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele ikomiti yedale lePhalamende ukuthi umthetho osanda kwethula wenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Ephendula umbuzo wokuthi kungani uZulu engaphiwanga ithuba lokuqhalazwisise lomthetho, uNcube uthe bebengafuni ukulimukisa abahuquluza imali. UNcube uthi uhulumende uzabhadala namhla isikweleti sekampani yamandla akagetsi yakwele South Africa e-Eskom kulandela ukuphika kwale nkampani ukuthi isibhadelwe ngeviki edlulayo. UNcube ubuziwe ukuthi kungani umphathintambo wezamandla akagetsi uMnumzana Fortune Jasi ethe yena imali isibhadelwe yona ingabhadalwanga, wathi akazi ukuthi kuyini obekusenzakala. Kodwa ke uthi izisebenzi zikahulumende zizengezelelwa iholo ipheleni kweyayo nale inyanga. Usibalukhulu webhanga likhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka layo besemhlanganweni munye. Utsheleli komiti ukuthi umthetho omutsha usebenza kakuhle, wasesithi ulethemba lokuthi amapholisa azaphathisa ukulandelwa kwawo ukuze uphumelele. UMangujka ulandule impiko ethi kuleziphathamandla zebhanga le-RBZ ezithenga zithengisa idola leMelika ezitaladeni. Ababili laba bavumile kodwa ukuthi kumele bakhankase ngomthetho omutsha ngoba uZulu engela lwazi olujulileyo ngawo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gander weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Nxa sikhangele sizabona ukuthi ama-price alokhe eqongile kakhulu kwezinye indawo sizo uthi ayayehla kodwa akayehli to the extent ababeyikhangelele khona. Njalo into ebezihlupha indaba e-fuel lokunye akukalungi ngendlela ebesikhangelele ngayo kumbe ebebekhangelele ngayo ukuthi kuzalunga khona.
Khona kuliqiniso na ukuthi ikhona enye impahla esiyehle intengo?
Kungaba le ndawo ezilutshwane okwenzakeleyo khona ukuthi kulokunye osehlile intengo, kodwa ukwehla kwakukhona it's not a significant fall. Nxa sikhangele ukuthi impahla eningi ipresident ngasikabona ukuthi zehlile to what extent. Njengoba sokuleviki kuphela engxenye it's too early ukuthi sibone ukuthi ama-measures abo ahamba kanjani.
UMnumzana John Mangujka usibalukhulu webhanga le-reserve uthi yena balethemba lokubana amapholisa azabancedisa ukuthi umthetho lo ulandelwe. Ubona njani wena imbiko yena le?
Ubake bazama ukuthi babophe abathengisa izimali ezitaratu buya e-statutory instrument leyana ekaMnangagwa umnyaka uqala, kodwa ngibona ukuthi kwasebenza. Into ekhona yikuthi akula mali emphakathini ama-Zim dollars yala mabhiro angikhona ngakabi maningi kakhulu othi abantu bayakwazi ukuthi bahambe bayatshintsha izimali ngesikhathi abazesifuna. Njalo indaba yama-rate, i-rate langikhona elikhona khona lehlile kakhulu uwedlula ama price ungakhangela ama price abantu abapheka ama price abo bapheka bese ethi rate ebeliphezulu kakhulu so into nxa zingehlanga akubona ukuthi ama police azanceda ukuthi akhiphe abantu la abathengisa izimali ngoba amanye ama options akukhona ama bureau lani akaka imaningi kakhulu ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bahambe bayasintelini izimali okusemthethweni.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho lapho limuzwe ke bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBhilithane lo Chris Gande. Abalandeli bomdlalo wenguqu basele bebambe wangaphansi ngemva kokunqotshwa kwabuhlungu kweqembu elimelayo iZimbabwe lama-Warriors emncintisweni wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa oweAFCON oqhutshelwa kwele Egypt. Sikhuluma kanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe litshewe ngefuko kanye liqembu leDemocratic Republic of Congo emdlalweni walo wesithathu njalo ngokugcina wesifaya sikaGroup A. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane yesifaya sikaGroup A njalo lilo mklomelo owodwa eliwuthole lize be ngutshekulo bhanqa 1-1 leqembu leUganda. Iqembu le-Egypt liqede imidlalo yesibaya sikaGroup A lihlezi phezu kwengalane lilimiklomelo yethu kwamunemunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leUganda ilemiklomelo emine ukuthi DRC lona lilemiklomelo emithathu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bebekhangelele ukuba iqembu lama-Warriors lizanqoba ele-DRC ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esoncintiswano. Obukelela umdlalo kumabonakude uKhendi Mgwena uthi yena isimo somnotho esingamanga kuhle elizweni yiso laso esibangele ukuthi iqembu leZimbabwe lingaphumeleli kwimidlalo ye-AFCON.
Mina ukudlala kwama-Warriors kundanisile sibili kunzwisa ubuhlungu, but then ngibona ngani into nje ade siyikhangelele besingazama ukuthi sikhangelele okungcono, sizama ukubalekela iqiniso eliyukuthi nje ngesimo salapha ama-Warriors avele ephume khona vele bekumele bedlale njalo kube yisibonelo sokuthi vele baphume endaweni enjani. Isimo asibanga kahle kwezomnotho, yikho la ukudlala kwabo kube njana. So angibasweli kangako noma nje nidanile.
Iintatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwayarira uthi iqembu leZimbabwe kumele lakhiwe kakutsha ngemva kokuyangisa ilizwe elikwenze ngensonto.
Umdlalo wama-Warriors bedlala leqembu ele-DRC ube umdlalo oyangisayo. Into engayikhulumayo ukuthi abafana bethu bapheke imboza kumbe abaqeqeshi indlela abayenze ngayo ibe iyimboza. Osokumqoka yokubana nxa umuntu ethele imboza, imboza ayibiselwa eziko kodwa imboza iyakutulwa kuphekwe kutsha, okutsho ukuthi ngendlela abayenze ngayo, indlela abadlale ngayo, sokumele konke i-technical department kanye labadlali kuqaliswe kutsha, kubunjwe iqembu kutsha ngoba indlela esidlale ngayo singaqhubeka sidlala ngayo asifi sangoba lutho kumbe saba liqembu eliphumelelayo kumdlalo wezenguqu.
Umqeqeshi womdlalo wenguqu Anele Nyathi laye usole abaqeqeshi beqembu lama-Warriors esithi badlise iqembu lesizwe.
Uzima sibili ngoba ngeza isithi iqembu elinjengelama-Warriors lidliwe fokanya i-DRC kutshengisela ukuthi kukhona lapho esasilela khona. And mina nxa ukuthi ngiyakhangelisisa abaqeqeshi bethu basasilela sibili, ngathi kulandeleni umdlalo ngoba hhayi amagemu amaningi sibili, imidlalo le eminingi esidlalileyo ibingasimdlalo yokuthi singehluleka ukuthi lathi siphumelele, kodwa indlela nje akade bekhetha ngayo abadlali akusho nto engathi mina kumele yenziwe ngabaqeqeshi esingabathi ngabe national team.
Nox Mdizwa kanye lokuda amahatshi loba nje abagadli beqembu lama-Warriors bebebuthundu.
Siyabonga ke Joseph Njanji ngokusinika lolu daba osevalele Praxedes Jeremiah. Kufana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Chedu chererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
We'll be right back.
very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 1st, 2019. This is Live Talk,